vakasara vanhu havai basa guru chaizvo rokuona mari dzichange dzichidiwa nehurumende yavabiden kuti vafambise basa ravo rokutonga nyika yeamerica. Saka vanenge vachisarudza vanhu vane uteshe kana kuti experience yaine dzidzo yapamusorosoro chaizvo, vakamboshanda zvekare nana vabiden kuti vavone ringava peni roga roga richazenge richidiwa muhurumende yavabiden, vobva vozozvifambisa kumakurukota mamwe vatinoti maseneta aya namamp kuhouse of representatives, ndokwavanozondovhota ikoko vachiona kuti timu iyi inobatsira vabiden mari yavanoda inokodzera here kuti vapuwe. Saka ndo basa raiiroro, vabiden havangonokori zvingangova zvinoitwa dzimwe hurumende dziri kune dzimwe nyika kuti ezekunenge ane simba rokungonokora. Aiwa, vanenge vava vanhu vavo vanenge vaiti izvi zvamunoda kuita izvi zvinoda mari yakati, ichazofambiswa yakati yakati, vonyorerana pasi voinda voiisa kuvanhu vanondoikumbira mari iyoyo kuhurumende yeamerica, vondogara pasi vovona kuti inokodzeramo here kuti mari iyi ipuwe hurumende inenge iripo iyoyo.
Kana makatarisa vanhu vava vakadoma ava, munoona sekuti vanokodzera here kuvachipanga mazano chomutungamiri weamerica?
Vanhu vanokodzera zvikuru tikatarisa zvavari vanhu ivava, tichitarisa hedu kuti vanonga kuti vakadzi ava varume ava vakatarisa zvedzidzo yavanhu ivava vagotarisa zvekwavakamboshanda, tinoona kuti ruzhinji rwavo vakamboshanda navabiden kungava kuhurumende yavaobama, zvekare ruzhinji rwavo rue rwakamboshandiwa kumayunivhesiti savacecilia rouse avo vanova ivo Princeton economist wanga ari mukuru wenyaya dzezvemari dzeyunivhesiti yePrinceton inenge inokukidzana nana Harvard. Saka tinoona kuti vatarisisa kuona kuti ava vanhu vanoziva here zvavanoita, vakamboita here basa irori nokubva vatora timu yavo kuvakadzi vanova vakatorazve vatema, vakatorazve maimmigrants vaya vamwe vakazvarirwa kuzve, tinoona pano umwe vaadeyomo munhu wakazvarirwa kunigeria akavuyawo muno maamerica akadzidza maamerica muno ari wechidoko zvekare. Saka vasanganisa vanhu vakuru vakaita samai Janet Yellen vachazova ivo ndo vava treasury secretary kana kuti minister wefinance achizotevedzerwa navaadeyomo avo kuzvarirwa kunigeria asi ike zvino vava maamerican vari vechidoko. Vayellen amayellen munhu mukuru chaizvosa zvasvika kuma70oko, mutevedzeri wavo ari munhu wechidoko vaadeyomo ari 39 years, asi vose vari vanhu vano ruzivo rwapamusorosoro kunyaya dzezvemari kuti dzinofambiswa sei, kwete mari dzose dzose asi mari muhurumende kuti dzinofambiswa sei.
Mataura pamusoro pamai Janet Yellen vamati vachazoita watingati minister of finance, chamunofunga kuti vakapirwa chinzvimbo ichi chii?
Amai Yellen vakapiwa chinzvimbo ichi kwatariswa zvavakamboita muhurumende dzapfuura, ndiye munhu wokutanga kuvarume nokuvakadzi kunge abata zvigaro zvakawanda wanda zvapamusoro zvenyaya dzemari achizopedzisira nechigaro chaari kuzo puwa icho chichi chokuva secretary kana kuti minister wefinance muamerica. Saka munhu unoruzivo rwakawanda, munhu unozikamwa zvekare munyaya dzemari idzodzidzi, apedza mabasa iwayo kwaanga ari ike zvino wanga ari kuorganization kana kuti vatisu bato rinodira zvenenyaya dzeupfumi achitaura zvekare zvaidero zvichinge zvichiitwa nehurumende yavatrump. Saka munhu wanga achingova neizwi raihwikwa, izwi rairemekedzwa chaizvo muhurumende dzakasiyana-siyana dzaanga achishanda iye kana kusashanda iye, mazisa ake ainge achingova memumatiraidza kuti une njere dzezvaari kuda dzezvaazopiwa ike zvinhu izvi. Asi mamiriro azvo ndokuti hazvirevi kuti zvaanga asarudzwa navabiden ike zvino ndiwo chatora basa iroro, hazvitorevi kuti basa rava rake. Aiwa, ipapapa ndinoda kuti vateereri vokuzimbabwe vanatsokuchihwisisa kuti muno muamerica zvinoreva dhemokirasi ndezvokuti wasarudzwa ati, asi uchandomira pamberi pamamp vaya vaya achiinterviewa achibvunza mubvunzo kutine makaya yuoji kumot makaya unori kuona ya kiyo kikonfirmation ni yae
tichiri panyaya yoku tambizi sana utongi pakatipa wa Joe Biden na wa Trump wa William Barr wangawari wa attorney general we America wa wa Trump wabu disa mashoko kuti apana chikiribidi chakabona chakaitwa pasarudzo izvo zvisingaenderani nezviri kutaurwa na vaTrump munofunge ine mashoko iwaya
ndinoona sokuti mashoko makuru zvikuru because vabha ndiye mukuru wezvemitemo muamerica mose ndiye unoti kana akaona panenge pasina kufamba zvakanaka unoti apa pangapoungururwe ingava neFBI inotarisira ipapa apo namurume varoya hurumende saka ndiye watingati sugweta rehurumende yose yeamerica richinge richitaura izvozvo zvokuti hapana diridziro yakaitika panyika munyika yeamerica ndo zvinofanira kunge zvichibvuma navanhu vose vemuamerica ndo zvinofanira kunge zvichibvuma navanhu vose vepasi rose kuti aiwa zviri kungotaura vatrump izvi munhu uri kungotaurawo zvake zvisina umboo hwekubira nokusamira hunobva kugweta guru rakaita savabha zvino vabha nokukwataita kuti vabuda pachena vakati hapana kubira kwakaitwa ndicho chokwadi chine chiri muamerica icho chandaigara ndichingotaura kuti muamerica sarudzo hadzibiriki muamerica zvachose kungoona musoro kwavatrump vanenge munhu usinganatsi kunzwisisa zvamatongerwo enyika somunhu wakabva kunyaya dzamabhizinesi asingazivi zvakawanda wanda zvenyaya dzamatongerwo enyika auya kumatongerwo enyika waakutaura zvisipo zvisingawanikwi muamerica demokrasi muamerica kutonga kwenyika muamerica nesarudzidzako zviri pachena kumunhu wose hakuna miridziro yakaitika vabva vataura gweta guru rehurumende rakatosarudzwa navadonald trump vachevapo